Isu savashandi tanga titarisira kuti hurumende ariyo muridzi wekambani inonzi Railway. Tanga titarisirawo savashandi kuti hurumende inofanira kubatsirawo Railway kuti vabhadharawo chimwe chikwereti chedu. Nokuti iko zvino vanhu vari kufa, vanhu vari kurwara, vamwe vari kusiya mabasa nenzira dzakasiyana-siyana vachingosiya zvikwereti kuRailway.
Asi ka munombogara pasi neRailway zvichemuirira vananga vakazvitsa here kuhurumende kuti hurumende inge ichigadzirisa?
Ivo matauriro avo vanoti takasvika kuhurumende, ende nguva dzese vanenge vachikota kuti nyaya yasvika kukabhineti iri kutariswa nekabhineti. But isu zvokuti iri kutariswa nekabhineti ka taizofarawo dai taizonzwa zvinenge zvabuda kukabhineti kwacho zviri positive. Kuti wo kukabhineti kwakaenda nyaya yenyu vashandi veRailway, hurumende yati mwedzi wotombokupaiwo 1 million chisheya ivo pazvikwereti zvenyu zvamui nazvo. Tingadai tichifara savashandi veRailway, hatina chimwe chatingange tichishora kana pakabuda pakadaro saizvozvo.
Tanzwawo kuti Railway inenge yapiwa mvumo nedare remakurukota nekabhineti kuti inge ichitsvakawo vekunze kana vemunyika vekubatana navo vatingati mainvestors. Muri kutambirawo sei danho irori?
Isu savashandi kana mainvestor achiuya kuzochengetedza basa redu savashandi hapana chakaipa. Chatinozorambirana nacho ndechokuti kana investor akauya ouya achitaura kuti vashandi veRailways vakawandisa, ningina ningi handimudi pano pabasa, plus maconditions of service amamuinawo aya kuti motanga basa nenguva yakati mutoedza nenguva yakati, ndauda kuti mushande samadhongi. Kana investor akauya nenzira yakadaro, isu savashandi veRailways hatizvitambire.
Imiwo mune mamwe matanho here amuri kuitawo ekuedza kuti mari dzenyu dzikasike kuuya?
Kumataredzi mhosva takaenda kande miri iyi nyaya masalaries haisi nyaya nyuwani, haisi nyaya itsva. Takaenda kubva muna 2010, 2011, 2012 tichienda kumataredzi mhosva. Asi chatakatozoona, takaona sokuti Railway katikadondisa nyaya kumataredzi mhosva, vanobva vadopeta mavoko avo voti haiwa zvatinakira nyaya iri kumataredzi mhosva, saka nokubhadhara vachabhadhari.